Muzukuru wavasivanda Belinda Chivije au the Studio 7 kuti vasivanda vairwara neshuga izvo zvakaita kuti itsvo dzavo dzitadze kushanda. Anoti vasivanda vakaendeswa kuchipatara nemusi wechitatu apo utano hwavo hwakaramba huchidzikira.
Saka patakabvapa visiting hour emanheru takamba tanzi nachiremba tiva transfer vachinoitwa dialysis. Patakasvika takamba taenda kuavenues. Yeah, I need to go Avenue Clinic. But I got sick of Avenue Clinic to get a paperwork and everything. Ambulance in bed, 2 minutes, you know, at 12 o'clock, say, baby. Kuti vachiuya ku the Avenue Clinic. Saka ambulance ichisvika vakamba vanzi vashaika vari muambulance. Ana chiremba vakati vambotrya kuva resuscitate but zvakaramba.
Muzvare Chivije au the Studio 7 kuti vasivanda vacharadzikwa kumusha kwavo kuzvichemo kuchivhu nemusi wechitatu.
Tichiya kuti mangwana bhodhi ichasimuka kubva kuno kwarare ichienda kumusha kuchivhu. Then yonorara musi wechipiri vozomuka vachivigwa musi wechitatu.
Sangano reMedia Alliance of Zimbabwe kana kuti MAZ ratirarasikirwa zvikuru nekushaya kwavasivanda richiti munhu aifarira basa rake zvakanyanya uye achifarira nyaya dzemimhanzi nemitambo. Mazi yativo vasivanda munhu akaita basa guru panyaya dzekukurudzira kuvandudzwa kwemitemo yokutapwa kwenhau munyika. Vari mumasangano akaita seMAZ, National Editors Forum pamwe neMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe. Vasivanda avo vange vave nemakore anodarika makumi maviri nemashanu vari mubasa rekutapa nhau munhu wairemekedzwa nenyaya yekudzidzisa vatapi vechidiki basa. Varegan Mashavave ndemumwe vatapi venhau anoti akadzidziswa zvakawanda navasivanda.
Matsvanda angari andikati one of the senior editors vatatasara nawo mujournalism fraternity. Saka kushaya kwavaita vasivanda Gabriel uchanetsa kuzadzisa vaigona kunyora uye anga ari munhu aida kudzidzisa vechidiki vachangopinda mujournalism. Saka tarazikirwa zvikuru. Ndinongoti mhuri yekuvasivanda tiri kuchema nemi nekushayika kwaita mukoma Matsi.
Imwe nhengo yekomiti yeNational Editors Forum vaBarnabas Tondlana vatsanangurawo mufi semunhu aive akazvininipisa. Mutungamiri weZimbabwe Union of Journalists vaMichael Chideme vativo vasivanda ndemumwe vapepeti venhau vakuru vange vasara munyika uye vange vakatarisira kuti vasivanda vaende kunodzidzisa kutapwa kwenhau mumayunivhesiti.
Maxwell anga ari munyori uye mufundisi wevatapi venhau vakawanda. Kune vatapi venhau vakawanda vari kupa uchapupu hwekuti vakapfuura nemumaoko aMaxwell. Vamwe vachona vatoo maedita kumapepanhau avanoshandira. Vamwe vachona vatori mapepanhau avo avakaita zvichibudikidza nekupfuura nemumaoko maMaxwell.
Vasivanda avo vange vave nemakore makumi mashanu nematatu ekuberekwa vakatanga basa rekutapa nhau muna 1994 uye vakashandira mapepanhau akawanda vasati vaenda kuDaily News. Vasiya mudzimai nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.